Vamwe vari kuronga musangano uyo uchapindwa nevanhu zviuru zvitatu. Baba Frederick Chikomba veZimbabwe Catholic Bishops Conference vanoti zvakakosha kuti runyararo ruri munyika pari zvino ruchengetedzwe. Vanoti chinangwa chikuru chemusangano uyu ndechekuti vatungamiriri ava vakwanise kusangana nekutaura pamwe chete pamberi pevanhu kunyange hazvo vachibva kumapato akasiyana siyana.
Zvakaitse masangano tinopawo kurudzira rugarirwo uye kuti nokuungana kuchaita vatungamiriri ava vari 23 mumba imwe chete zvicharapirwawo vari kunze uku kukosha kwokudyidzana nyange mumaelections iwayo kuti tinogona kuramba tingotaurirana sehama nehama nyange vanhu vari kukwidzidzana pachigaro ichochi chaiyo chemutongi wenyika.
Vachiromba vanotiwo vatungamiriri ava vese vachapiwa mukana wekutaura zvavachaita kuvanhu kana vachinge vasarudzwa kuti vatonge uyewo kuti vaite chitsidzo chekuti munyika muchave nerunyararo kana vachinge vari kutonga. Vanoti ivo sevatendi havaudze vanhu bato kana mutungamiriri wekuvhotera vachiti vanhu vakasununguka kusarudza mutungamiriri wavanoda. Vachiromba vanoti ndosaka vari kukoka vatungamiriri vese vari kupinda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
Isusu svondo hatina bato ratinotsigira uye hatikurudziri kuti nyange vatungamiriri vemasangano edu vaudze vanhu kuti voterai nhengi. Chatinongokurudzira ndechekuti munhu wose akarejesa kuvhota dai abuda musi iwoyo anovhota. Izvozvo ndo zvatinokurudzira, asi ivo ndo vanongosarudza kuti vovhoterani maererano nemaonero avo.
Mutungamiriri wenyika zvakare varivo vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaEmerson Munangagwa vakavimbisa kuti vachasangana nevatungamiriri vemapato ose ari kupinda musarudzo, asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zvinogona kurambwa nemamwe mapato. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti zvakakosha kuti musangano uyu urongwe nemunhu kana sangano risiri kupinda musarudzo. Vanoti nekuda kwaizvozvo musangano uri kurongwa nevedzisvondo wakakosha zvikuru.
Chechi ndoda kuti kubvira pakatanga kuzvitonga kubvira 1980 zvechi itori nemukana uye ine ruremekedzo rwakakurisa kwaizvozvo kuti ndo vanofanira kunge vari vanokokera. Vanhu vakakonzerwa nezanupi vari kwanza kudaiwo hatidine kuti taizwawo nerimwe kandidati kunyange vari vapurezidendi kana takaizwa nerimwe bato rindi kuzvindirura razoona serakura kupfuura vamwe. Saka chechi ndoda kuti ingangobato anoedza vanhu kana ikabato.
Zimbabwe ichaita sarudzo mukupera kwemwedzi uno paine kubvumirana kubva kumatsangano mazhinji kuti munyika mune runyararo kana zvichienzaniswa nesarudzo dzapfuura. Zimbabwe inozivikanwa nekuita sarudzo dzine mutauro nekuda kwemhirizhonga iyo yaiwanda nguva yesarudzo. Pane vanhu 23 vari kupinda musarudzo yemutungamiriri wenyika uye aka ndeke kutanga kuwana vanhu vakawanda kudai vanopinda musarudzo kubva pakawana nyika rusununguko rwekuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.